Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 13 Chikunguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti dambudziko rezveupfumi riri kuitika munyika rinoratidza kuti vari muhurumende havana chavakadzidza mumakore ose aya kubva nyika yapinda mumadambudziko akadai. Makambani emuno ari kutengesa zvinhu panze kwenyika kana kuti maexporters vapa kuzobhadhariswa mitero yemagetsi nemadhora ekuAmerica pamwe chete neimwe mari yekunze inoshanda muZimbabwe. Komiti iri kuferefeta zvakaitika musi waJanuary 6 inoti ine umbo hwakawanda hwokuramba ichienderera mberi nenyaya iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova gurukota rezveupfumi uye vari mutevedzeri wemutungamiri weCitizens Coalition for Change vatendai biti vanoti dambudziko rezveupfumi riri kuitika munyika rinoratidza kuti vari muhurumende havana chavakadzidza mumakore ose aya kubva nyika yapinda mumadambudziko akadai. Mashoko avabiti aya anouya zvichitevera kusagadzikana kwakakonzerwa nekutarwa kwemitengo yezvinhu iri mumadhora ekuAmerica nevamwe vezvitoro pamwe nevamakambani anogadzira zvinhu izvi. Bazi rezvemari svondo rino ritange kutevera vamwe vemakambani vari kutengesa zvinhu zvavo nemari yekunze. Asi gurukota rezvemaindastiri amai Sekai Nzenza vakaudza Studio 7 nezuro kuti kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudaro panofanirwa kugarwa pasi nevamakambani pachitaurirana kuti pagogadziriswa sei. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navabiti pamusoro penyaya iyi.
Zvinoratidza kusanzwisisa ikonomi, zvinoratidza kusafunda. Chiri kuita kuti zvinhu zvikwire, chiri kuita kuti makambani aya charge maUS dollars, inyaya yekuti kwavari kuzvitenga kwacho vari kutengawo nemaUS dollars. So vakatengesa nemari yemuno isina basa, vanozotadza kuzoriplenisha mashelf oita empty. Zvoreva kuti kana uri permanent secretary kangwara kana minista kangwara, unotodaidza makambani aya motodzivisana, mobvumirana kuti what is the solution, kwete zvongotora shamu nechibhakera, shamu nechibhakera. Hakuna kwatinosvika nazvo. Dynamics hadzisenze, economic dzekufembera fembera hadzisenze, economic dzekick and hope hadzisenze. Vakomana ava vakonyiwa, vakomana ava vatadza.
Asi nyaya yekuti vari kuti mari yemunyika haisi kushandiswawo panguva imwe chete yavari kuti mari yekunze inge isingatambirwi, vanoda kuti chii chiitike?
Ndokukonyiwa kwachoka, because ivo ndo vakatoburitsa musi wa27 June Mutumi Nguba akatoita press conference yekuti mamultiple currency regime anenge ako for 5 years kusvika October 2025 pachapera MDS. So kana vadaro zvoreva kuti price yamo nemuUS dollar, because ndimatendera izvozvo. Deno vakati aiwa maprize yese ndemuZimbabwean dollar, but vakati munhu wese mari dzese dzaakusenza zvoreva kuti you can charge anything in US dollars or RTGS.
Tiri kuona kuti vashandi vabiti munyika vari kutambira nemari yemunyika, asi zvinhu zvaakutengeswa nemari yekunze. Pane kufambidzana here apa?
Hapana kufambidzana. Ndosaka mushandi anuna nenhamo. mushando unonga soswe nemuromo zvaibotaurwa navatsangirai mushando akwangwaya kune gwaro raburitsa reWorld Bank kuti 5.4 million muzimbabwe mazimbabwezi akurarama neus 190 dollars zvinoreva kuti mushando akwangwaya that's why vashandi vari kusungwa vari kurwirana kodzero dzevanhu vakafanana naticha Obed Masaraure vanhu ngavabhadharwe us dollar option ngaibviswe bhadharwe maus dollar zvimaexport surrender requirement ngazvibviswe
avo vange vari vaimbo vegurukota rezveupfumi muhurumende yomubatanidzwa uye vari mutevedzeri wemutungamiri webato recitizens coalition for change vatendai biti vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7 makambani emuno ari kutengesa zvinhu panze kwenyika kana kuti maexporters ava kuzobhadhariswa mitero yemagetsi nemadhora ekuamerica pamwe chete neimwe mari yekunze inoshanda muzimbabwe izvi zvinotevera kubvumidzwa kwekambani yezesa nebhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe kuita kuti vaite izvi nezuro munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti danho iri rinoratidza pachena kuti chero mapazi ehurumende haachadi mari yomuZimbabwe kunyange hurumende ichiramba kusendeka parutivi kuitira kuti kushandiswe mari yekunze
zviri pachena kuti kana iyo maservices egovernment akasiyana-siyana including maparastatals akuramba mari yavo zviri pachena kuti imari iri kuramba nemarket zvatakagara chingotaura nguva nenguva kuti hawo hurumende munoti imimi vanhu ngavashandise mari yemunomu imimi hamuchaiti mari yacho saka zviri pachena kuti mari yarambwa iyoyo kana vatoda kutenga tingati machinari kana vanoda kusevhisa machinari dzavo vachada mari yekunze kwenyika saka yemunomu haishandi saka tingangoti tiri pachena kuti maketi yaramba ivo vakutovhuma zvekare kuti maketi yaramba that's why ivo vakutoramba iyo mari yemunomu vakutobhila ke nemari yekunze kwenyika zviri pachena kuti vari kubvumirana nevanhu kuti mari yemuno haisi kushanda ngaisendekwe pasaidi vanhu vashandise mari iri kutambirwa nemarket
saka kana vachibvumawo vehurumende kuti idhora reZimbabwe harisisina simba sei vachiramba kurisendeka parutivi kuti kushandiswe US dollar sezviri kukurudzirwa nevamwe
kusavhuma kuti risendekwe pasaidhi inyaya yekuti pane kabhenefiti karipo kana richirimo nenyaya yekuti kana takuenda panyaya dzemaelection vakutoda mari vanokwanisa kumhanyisa mamachines avo tingati printing vanoprinta ke mari yokushandisa ivo saka pane zvinokuwanika pakuti mari iyoyo igare iripo taona zvekare vachimhanya nemaproject towards maelections
vaJafet Moyo ndivo munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vanga vachitaura parunare naNtungamiri Nkomo westudio 7 gurukota rinoona nezveupfumi vamutuli ncuve pamwe chete nagavhuna wereserve bank of zimbabwe vajohn mangulya vanoti kusendekwa kwedhora rezimbabwe parutivi hakugoni kuitwa nekuti uku kunenge kwaakuuraya upfumi hwenyika zvakanyanyisa zvichitevera musangano wemasangano anorwisa uori muAfrica wakaitwa muBotswana marimwe zuro rimwe sangano rinorwisa uori Anti-Corruption Trust of Southern Africa rinoti musangano uyu hauna zvaunobatsira zvikuru sezvo nyika dzemuAfrica dzichingosaina magwaro asi dzisingaiti zvinenge zvabvumiranwa zuva rekurwisa uori muAfrica rakatarwa nesangano reAfrican Union rinonzi Africa Anti-Corruption Day. Mukuedza kurwisa uori, Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica nekumawirira dzakaita seSouth Africa, Namibia neRwanda mukunyoresana chibvumirano chekurwisa uori. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaAlois Chaumba vanoti kunyange hazvo Zimbabwe yakacherechedza zuva iri ndiyo yeimwe dzenyika dzisingashandi nesimba mukurwisa uori.
Misangano yakadai dai nyika dzemuAfrica vakuru vadzo vaine chidokwadokwa chekupedza uori yaikwanisa kubatsirana nekuti vanhu vanokwanisa kupanana mazano uyezve kurodza mitemo inobata nyaya dzeuori. Asi zvatinoona ndezvekuti kazhinji kazhinji nyika yakafanana neZimbabwe inomhanyira kunopinda mumisangano iyoyo ichinyorana zvibvumirano zvimwe zviitwa nedzimwe nyika dziri mumisangano yakafanana neiyoyo. Asi chidokwa doka chikurwisa uori hapana.
Saka vachaomba imi sesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa munozviona sei?
Sekuona kwandinoita inika sekuona kwatinoita sive Anti-Corruption Trust of Southern Africa, tinoona kuti uku kungova kupedza nguva vanhu vachindawo kunodya mari kana kuti kumbofamba vachiona nyika, nekuti kazhinji kazhinji tinoona kuti hapana zvinombobudirira. Ngatitorei mufananidzo kana kuti somuenzaniso kuti Zimbabwe yakanyorerana chibvumirano kana kuti imemba yeSADC organ on elections ine zviga zvinodikanwa zvairi kutadza kutevedzera. Saka handioni ichikwanisa kuzotedzera zvimwe zviga zvinenge zvichidiwa zvinorwisa uori. Nyika yedu yakasimbira pamuromo sepinjisi, inotora mbiri yekungotaura pasina zvaunenge vachiita. Saka handioni zeki ichibatsirikana pamisangano yakadai, asi kuti bedzi inoda kuti ingokwane kwanewo pamisangano kana kuti magroups anenge achingoitwawo muAfrica. Asi zvekuti vangaito zvingabatsira nyika hapana, nekuti muno chaimo chaimo vanongoedza nguva zhinji vanopedza vachisunga vanhu vanofungidzira kuti vari kupokana nehurumende.
Zvingaitwa neAfrican Union kana kuti neSADC pamusoro penyaya dzeuori ndezvipi vachaomba? Chii chamungada kuona chichiitwa nemasangano iwaya anoti anorwisa uori?
Zvatingadi kuona zvichiitika ndezvekuti African Union kana kuti SADC inofanira kunge iine iya inonzi pachirungu peer review mechanism, kuona kuti mitemo kana kuti aims and objectives akaitwa masangano anorwisa uori iwaya ndo zvavari kuita here, uye vachionawo maprogress reports. Nokuti kazhinji kazhinji tiri kuona kuti nyika dzinongomhanyirira kuda kuita comply nemitemo inenge ichibva kuUN kana kuti kuSADC, kunzi vanonzi iwo vari kuzviitawo asi pagiraundi hapana chiri kuitika. Saka muZimbabwe senyika sesagurudzo dzedu takaona kuti Zimbabwe inomhanya kuinda masangano ese zvawo anenge aitwa kuti iye memba asi chabuda hapana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vari parunhare muHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Norbert Chitoa vanoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nezvirwere zvepfungwa huri kuwanda munyika, uye vazhinji havasi kuenda kunorapisa vanhu vachiti ndezvechivanhu. Izvo zviri zvinhu zvinokwanisa kurapika kana munhu akaona rubatsiro chirwere chisati chakomba. Dr. Chitoa vanoti zvimwe zviri kunyanya kukonzera zvirwere izvi kufungisisa, kutora zvinodhaka nemamwe matambudziko ari kukonzerwa nemamiriro eupfumi hwenyika uhwo hwaenda kumawere nedenda reCOVID-19. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye naDr. Chitoa nezvenyaya iyi.
yakura yezvino pane nguva iyo vazhinji vafungwa dziri kurasika ende isusu tagara tiri vanhu vanodini vanongozviti haandi zvechivanhu vanhu vanongosiyiwa achipengwa achifamba munzira chinonzi haandi zvokumusha kwavo saka hapana naanisa kunoti vanorapwa asi vanhu vakarapwa ivavo vanoita musha but isusu kudzidzisa kwedu isusu tradisheni yedu isusu yainozvitora neimwe nzira
zvii zvingatariswa kuti muti muone kuti munhu pari zvino aiwa pfungwa dzinenge dzatirasikei kana kuti ari kushushikana nepfungwa dzake masymptoms acho ndapi
mumba yega yega vanhu vanoziana pachavo kuti nhunguyu akamira so akamira akamira so hapana akuita zvizvisikatiraimirai neizvozvo zvinoreva kuti pane zvaakutoitika pfungwa dzake dzaatotikanganisika asi iye zvinezvika dzimwe dzirinyanya kukanganisika pfungwa nenyaya yemadrugs madrugs akushandiswa zvakanyanya nokuti inombi inhamo here yapinda munyika yawanda saka ende vana vechikoro vakapedza mabasa vavaone vakapedza chikoro saka anoshaya chekuita saanzopesa akudandaramanje madrugs
saka paamira pakadaro munhu anofanira kuita sei kana aona kuti pane hama yaita dambudziko uyezve kuti kana mwana ari kuwanikwa iye achitora zvinodhaka
uno muti ne mari yehabitation centers ati wandei dambudziko iyo tikona tobatisa zvakasimba nokuti zvawanda saka vazhinji tinatumira kuti vaende kupi mari yehabitation center yavoni ogadziriswa ende vanenge vasika pfungwa woendwa kumuzvipatara wopiwa mishoko yavo zvinhu zvogadzikana
panyaya yekuchishikana nepfungwa nekurasika kwepfungwa munokurudzira kuti vanhu vaite sei nokuti tinoona zvikana pane zvimwe zvirwere zvezvinenge alzheimer kukanganwa nezvimwe zvakadaro tiri kunzwa vanhu vakawanda vari kuti vashaya hama dzavo zvinomboratidza sei kuti munhu asvika panguva iyo
ndigaya nemunhu kudai so achikura anenge akukanganwa zvokuti kana even atoza kuziva imwe mumba chaivo chaivo motoziva kuti chapinda asvika museji yealzheimer zavo dimenji yapinda saka anofanira kuenda kuchipatira straight onongororwaoni angabatsirwa sei
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Norbert Chitowa vachitaura naMarvelous Muhlanganya huye westudio 7 vari muHarare. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi magadi vana mukomata nanoka wande navamwe vandina kukwanisa kudomana mazita ina hangu ndoda kumbotaura hangu pamusoro peimwe nyaya inondibata nyaya yakaita semachaina awa anoshora kodzero dzevana vechizvagwa venzvimbo yezimbabwe chinoitika ndechekuti chero mukuru kuti mukamangara hazvishandi nokuti chaina yagara yakatobvesa nevakuru vari muhurumende yezanupf saka zvinotora nguva yokuti zvigadziriswe ende hazvigadzirisiki nokuti izvezvi vakadovakigwa pariamende kureva kuti nechimwe chikamu ndeimwe nyaya inodopa kudoti nyika yedu yezimbabwe inodova pasi yakadikolonizwa nemachinese avo kugara nokugara vanonyatsoziva kuti pariamendi ndeyavo haisiri yevanhu vatema ndeyavo vachazotitonga nguva yavo yakwana
shoko rangu randinaro pano nderinoti taikumbirawo kuhurumende kuti itsvagowo plant inogaya mafuta achibva muruninga nokuti runinga rwatinorima kuno kubhikita nokuchiresi district kunoku runongotorwa nemakorokoza matanzi nematanzi vachibuda naro vachinda naro Mozambique kunonzi kwanzi kwachingove vachititengerawo nesikman saa taikumbirisawo kuti tinzwa kuti chirimwa ichi hachina kukoshawo here mukati menyika ino yezimbabwe kuti chigone kutengwawo muno tichipuwawo mari iri nani pano kungotorwa zvinhu zvedu zvichibuda kundodhevheropa imwe nyika isi tichitambura isi tichiziva kuti agriculture ndo bread basket yenyika ndaikumbirisawo chose kuti chichemo changu ichechi chisvikewo kuhurumende kana pane vangadai vakateera vanogona kuchisvisawo vasvisewo kuhurumende nyaya iyoyo kuti runinga rwedu runongotorwa ruchinanga kuMozambique kundoita madevelopments ukoko ndini Lefias Dekesa kudamba kuno kwachiremwa remwa kubhikita
ndichiti inini munhu kana wamhangara mhosva yako kuna chief aidha kuna sabu uchiti iwe mhosva yangu ndoda kutongwa nanhasi kana kumangwana Saka mozo gara, mozo ona na mozo ana kuti aiwa, mozo hatisa itongiba. Taona kuti mozo ya atataurirana. Chifu ya na utisabugu, wane mfumo ere kuzotanzi, aiwa chifu ya indukutonge ichete na kuti maka mbumanga. Zino ita ere, kana zichita mundipeo ansa yacho. Asi ini ndukuti mundi bunzire woku muzimbabwe. Mtemo watina omunu, kuti zino ita ere kuti ini ndabunza. Ndakumanga na mozo yangu. Ndozo tinini ayo mozo angu anchadu utiende mbeli kunonzi kuifidua kesi anditi. Saka ndozo tanchadi. Chifika na kutisabu kwa chiti uyandu kutonge chete by force. Zino ita yere. Ndo mbunzo wangu pa mepo pa studio 7.
Uya amu anonzi mkwadu yo mashoka anotaura uyo. Mkwadu yo anobataura mashoka kuti kunge kunzi. Weso na kutora utimari zikuchara mzichira zufamba zukanaka. Iyo vaita kunge wanhu vese vanotaura ingachazvitubu zviri pachena ivana muturi mwedu vese vanotaura kuti mari tsuma zvakataka iye mugwada akutoti kupi 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 munhu anonzi mugwadu iyo ndiye munhu auraya nyika munhu anonzi mugwadu iyo iye mugwadu iyo akaita seku vanotaura seku musangana akaberekwa nezanhu here uyu mwana wezanhu here anodei zvinhu zviri pachena kudare sokubiwa vanhu vari kubirwa zvinhu kudai zvo vanhu vari kutambura zvichirwa zviri munomo zvese zvinoronga muzimbabwe vanhu vodya zvose nemuromo.
Vanhu vanomunowo tinonzira palive talk vanavhusangwa vasingagoni kana nekupindura mubvunzo haabvunzwa anotomakisa nyika kuti ndiwe kuzimbabwe kuda nokutopindura mubvunzo wabvunzwa vakomana varongoziwo mari dzenyika akadzidza here munhu haatozivi kana kupindura mubvunzo anobvunzwa nekuku achimhanya nekuku tine dambudziko chaii idambudziko. Wabuzwa zvakanaka nevaruma titaurire madhamu maviri chaiwo watadza kudoma kana rimwe choda madhamu ara 1980 tonyadzisa varume vanhu tiri kutambura kumaruva kuno asi vachitaura kuti kune chikafu chacho chatakarima chishoma chikafu ichocho vari kuya vachititovera zvemutsimba zvokutouya nemapeso kuti tikaramba nacho vanotiusura nyika yacho haisina rugare tiriko hedu kuno kumapfanya ekumakonde kuchinoiwa.
Moroi, moroi, moroi vawande, makadi henyu, ndiva masunda nemhuri yavo. Ndirango pamidzira angu pana chirumanzavo. Achirumanzi tirango vayambira kuti ngavazvidzore kutaura kwavo zvikuru. Zvinhu zvinenge zvichionekwa nevanhu zvakashata ne. Saka mufana kuzvigadzirisawo kuzva kuti vanhu vari kutambudzika zvakadii munyika. Imi vachirumanzi vava munhu mukuru zvikuru, hamufani kuita zvinhu zvakadaro izvozvo. Zvinhu zvakashata zvemimitsigira izvozvezvo. Itai zvemunoziva muri kuzviona zviri kuitika pati muroramba muchisimbirira zvinhu zvakashata. Asi tisi kuti zvakashata zvemunotaura izvinhu zvinovaka vanhu zvekuti zvionekere zvinhu zvinhu zvakanaka. Svete kuramba muchidzvanyidzira vanhu maita enyu zvikuru sa uye nezuva rakanaka zvikuru. Mwari akukombore zvikuru tange.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano. Oh, I'm sorry. Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Komiti iri kuongorora zvakaitika musi waJanuary 6 gore rapera inoti iri kuwana umbowo hwemhosva dzakawanda dzakaparwa musi uyu. Tabata Dr. Frank Guni kuti vatiudze zvizhinji.
Komiti yeJanuary 6 ikomiti kana kuti chipande cheparamende yekuno kuAmerica cheHouse of Congress chiri kutsvagurudza nekuongorora mhirizhonga yakaitika musi wandira 6 apo paigarwa pasi nedare reparamende kuti risarudze zviri pamutemo vaJoe Biden semutungamiriri wenyika yeAmerica yavanoti certification. Kuti vanhu vanzwise paparegedzai ndingoti muchidimbu zvinoitika sarudzo dzekuno kuAmerica kana vanhu vapedza kuvhota purezidendi haabve angoita purezidendi ipapo. Zvinozoitwa ndezvekuti dunhu rega rega kana kuti state yega yega inosetifaya kana kuti inoyesa runyoro rwayo ichibvuma kuti kustate kana kuti kudunhu kwavo idzi musarudzo dza president zvabudamo ndezvakati sarudzwa ndee kuti ave mutungamiriri wenyika mutsva ndinhingi ma voti iwayo kana kuti matsamba iwayo anozotumirwa kucongress kudare reparamende dare reparamende rogara pasi na vice president anenge aripo panguva iyoyo dare reparamende ndiro rinosarudza zviri pamutemo kana kuti ndiro rinosetify kana kuti rinokwenenzvera nekusimbisa zvinenge zvabuda mumagwaro abva kumatunhu.
Dr. Guni, vamwe vatereri vangada kuziva kuti chii chakaitika apa zuva iri.
Musi uyu kwakaita mhirizhonga isati yamboonekwa muno muAmerica nevatsigiri vavatrump vairamba kuti vatrump vakadyiwa vakanga vakokerwa navatrump vakauya kucongress kana kuti kudare reparamende muno muWashington DC vakaita mhirizhonga yakatyisa yakaurayisa vanhu nekuwadza vanhu vakawanda chaizvo. Pakafa vanhu vanokwana vashanu vanosanganisirawo vechipurisa vakarova mapurisa vakapwanya kupinda mudare reparamende zviri kunze kwemurao vakaita mhirizhonga yakakurisisa isati yamboonekwa muno muAmerica. Saka komiti iri kuongorora kuti vanhu ava vakange vaumbouya sei kuzoda kupidigura hurumende kana kuda kurambidza demokrasi kana kusarudzwa kwemutungamiriri wenyika zviri pamutemo. Ndiani akanga ambovapesvedzera?
Kusvika pari zvino komiti iyi yawanei mukuferefeta nyaya iyi?
Mukomiti iyi pari zvino vati vawana umboo hwakati wandei chaizvo hunobva kuvanhu vakasiyana siyana vazhinji vacho vaiva nechokuita nehofisi yavatrump kana kuti upresidendi wavatrump uye vatsigiri vavo nevamwe vanga vari mudhuze dhuze zvipangamazano zvavatrump. Umboo huri hwati hwabuda pari zvino huri pachena ndehwekuti vanhu havana kungouya, yanga isiri yatingati muchirungu spontaneous kana kuti changomukira mumakumbo. Uhurongwa hwakatorongwa nevanhu vaitsigira vatrump ivo vatrump vari pamberi pacho. Saka umbowo hwati hwabuda pari zvino ndehwekuti vanhu vakabva kumatunhu akasiyana siyana vakauya kuti vazoshandisa chisimba kurambidza paramende kuti iite basa rayo rekuita zviri pamutemo kuti vachisarudza kuti mutungamiriri wenyika ndiani. Saka iyoyo mhosva yaiyo yati yabuda iyoyo anonzi maseditious act, kureva kuti kuda kupidigura demokrati kana kupidigura hurumende zviri kunze kwemurao vachishandisa masimba eugandanga.
Dr. Guni, vatrump vari kufungidzirwa kuti vakapora mhosva dzipi?
Dziri kunenerwa vatrump panyaya yejanuary 6 ndedzekuti chekutanga vatrump ivo pachava vasitomboramba vari kubuda pachena vari kutoramba vachitaura izvozvo kuti havasi kubvuma kuti vakadyiwa pasarudzo. Saka vari kuti ivo nekuti vari kuti havana kudyiwa vari kutoti ivo vaBiden vakabiridzira kuti kunge vari mhosva anova manyepo. Ndo mhosva yekutanga yokuramba zvakabuda musarudzo. VaTrump vari kunenerwawo zvakare mhosva dzokuda kupfekeredza kana kuti kumanikidza hurumende dzematunhu kuti dzibirire sarudzo. VaTrump vari ndo mhosva yavo yekutanga yekuti vari kuramba zvakabuda musarudzo zviri kunze kwemutemo. Yechipiri ndeyekuti vakada kumanikidza vashandi vehurumende dzematunhu kana vehurumende hombe kana kuti federal government kuti vachinje zvabuda musarudzo dzakanga dzasarudzwa nevanhu. Yechitatu, vatrump vanopomerwa mhosva yekupesvedzera nekukoka vanhu kuti vauye vazoita mhirizhonga muno muWashington DC. Yechina ndeyekuti vatrump vari kunenerwa zvakare mhosva yekuda kutadzisa paramende kuti iite basa rayo zvinova zviri kunze kwemutemo. Saka mhosva idzodzidzi dzakati wandei dzichiri kuramba dzichiuya sezvatiri kuona kudairisiwo kuti vanhu vaishanda navatrump vamwe vacho vaakubudawo vachienda kucongress kana kuti kudare reparamende vachinopa umboo neuchapupu hwavo nezvavanoziva nezvakaitika uye mafambisirwo akaita nyaya yesei navatrump neboka ravo.
Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichiti moswera zvakanaka.